mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 10 chikumi June 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine 622,622. Vatungamiri vatsva vemasangano eMedia Institute of Southern Africa vanoti vakatotanga kupindudza mafambisirwo enhau munharaunda yeSADC. VaJoe Biden vanosvika muUnited Kingdom murwendo rwavo rwekutanga semutungamiri weAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafane chirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine 622,622 zvichitevera kufa kwevanhu vashanu nezuro. Vanhu zana rine gumi nemumwe 111 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru 600,089,920. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave zviuru 300,064 zvine 63,394,063. Hurumende inoti chinangwa chayo ndechekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba kuti chirwere ichi chisarambe chichipararira munyika. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru 330 zvine 432,039,432. Vapora munyika vachiita zviuru 33 zvine 10,019. Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Garivume avo vakashanyira nzvimbo dzakaputswa muHarare nenzvimbo dzakapoteredza nezuro vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka sezvo vakawanda vasara vasina kana pekutangira. Vanotiwo vamwe vanhu vane umbowo hwekuti vange vachibhadhara mari dzemitero nekudaro vange vasingafunge kuti vachapudzirwa zvavanotengesa. Asi vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa muHarare nenzvimbo dzakateredza vatafadzwa muguti vati kupwanywa kuri kuitwa zvivakwa zvevari kutengesera pasina kutarwa chisungo chedare remakurukota chakanangana nekuchenesa maguta uye vose vari kuita uhori kupa vanhu mvumo yokuvaka pasina kukodzera kana kutengesera vachasungwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaNgarivume.
Hongu vaZulu, ndaenda kumbudzi kuno kune ndingati pachirungu Sorry State. Mashops avanga akapwanywa, misika yakapwanywa, zvivakwa zvavanga achitengesa zvakapwanywa, mabuckets, mafoni, zvinhu zvemagetsi zvaitengesa zvakapwanywa zvizhinji zvacho. Ndabatikana zvakanyanya pakuti vatadza here kupe vanhu notice kuitira kuti vanhu vabvise zvinhu zvavo zvinobvisika. Marata chaiwo papa pasina chikonzero chekuti magreda apwanye marata. Panga pasina chikonzero chekuti mafoni evanhu apwanyirwe mumashops.
Vanhu vaiti kudi?
Vanhu vari kuchema kana neni ndachema nekuti ndarwadziwa kuti zvaita sei kuti savana veZimbabwe tisvitsane pakadai. Tisingarangariri kuti hakuna kunonzi kuchenese guta kwokupwanyira mafoni emunhu akahodha kuti atengese. Zvandirwadza zvakanyanya.
Asika vamwe vehurumende vari kuti vanhu vari panzvimbo idzi vane mapepa akawanikwa kuburikidza nehori.
Hakuna zvakadaro, vari kunyepa. Nekuti vagari vandanga chitaura navo vainga chitengesa pavanga vari apa. Vari kuti ivo vaitobhadhara rent kumuridzi wecomplex. Saka vaibhadhara rent yavo ende muridzi wecomplex akapiwa assurance necouncil nehurumende local government kuti hapasi kuzoputswa. Saka ivo zvachose havanga vasingatombofungiri kuti pachaputswa. Ende marecords emarendals evanga vachibhadhara vatiratidza kuratidza kuti vanga vane direct communication necouncil nehurumende pamwe chete nemunhu wavaibhadharire rent. Ndosaka nevanga vakagarisika. Kunyange pakazoti council yaite decision negovernment kuti vakundoputsa, kusei vasina kuvayambira kuti takuye kuputsa mangwana bisai zvinhu zvenyu.
Zvii zvakaputswa apa?
Vanga chiputse mishini yavanhu. Mishini inoshandisa vanhu kupope mapopcorn. Vanga chiputse mafoni akahaiwa. Vanga chiputse zvinhu zvinoshandiswa nemacitizens kurarama zuva nezuva. That is unacceptable. Some of the women are pregnant. Vanga vane nhumbu. Vamwe vacho vatoende kulabor because they couldn't stand kuone zvinhu zvavo zvichiparadzwa. And they never looked. Havana kana kutarisa. Vatopfuure mberi nokupwanya. Then they went away. That is unacceptable. Unacceptable.
Muri kuti here vari kuita zvehuori vasasungwe vangarifuna?
Kana pane vari kuita huori ngavasungwe. Kuti vanga vavanani whoever they are ngavasungwe. Izvozvo hatitombotsigiri huori. Asi point yedu is on the human side. Kuti humanity inokudzidzisa kuti chii, ungapwanyire munhu usiku mupepe kuenda here. Hongu mistake yakainzwa, hongu pane zvakakanganiswa, izvo zvese hatingarambi. Asi procedure neprocess yavanofanira kutora ndo yakashata. Procedure yavo yekuti havasi kuudze vanhu. Ende kana maone kuti pakakanganiswa huori kana hwakainzwa nekanzuru kana nehurumende, vando vane problem. Saka zvoro yekuti imi vanhu vari kupiwa pekutengesera paground havafani kuita be that on behalf of council and government. Saka izvi kuchizouya muputsire vanhu musina kuvape alternative and huye musina kuvataurira and huye musina kuvabvise zvinhu zvavo zvavanofanira kunge zvavakatenga zvokutengesa. At least you should notify them, vobvisa, but they didn't do any of that. Saka isusu kana pane worry ngahu investigate nokuti hatitsigiri. Asi kana worry wacho manje haufani kuti ma citizens aite be the brand ye worry hurukinzwa nevari kuite worry. Ndo pane problem yedu papo kuti the human aspect lagged in what I saw.
Asi pane zvamuri kunzwa pane vakasungirwa here nyaya dzeworry?
Hapana kana case 1 kana nyaya 1 yatanzwa yehuori yekunzi pana asungwa nekuda kwehuori hwekuise vanhu pavanofanira kunge vasiri. Asi chatiri kuona vanhu mavenders nevanhu maordinary citizens ari kupwanyirwa zvinhu zvavo nezvinhu zviri kubiwa. Zvizhinji zvavo zvatorwa, zvabiwa, zvalutwa nekanzuro zvikanzi zviri kuendeswa kutown house. Ino ukaenda kutown house vari kuti hatina zvinhu zvavanhu. Saka zvoratidza kuti vatotore mukana wekubire macitizens wekulute zvinhu zvavo. Saka but no single case yekuti pana asungwa, but what we are seeing are citizens paying for the price. That is unacceptable.
Mutungamiri webato rinopikisa Retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivume vange vari parunare muHarare neStudio 7. National Standing Committee yebato reMDC Alliance yakasangana nechipiri muHarare apo komiti yepamusoro iyi yakaziya matambudziko anonzi nebato iri akatarisana nenyika uye kuti angazvigadzirisa sei. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlochayo kuti tinzwe zvakabuda mumusangano uyu.
Takakurukurwa zvinhu zvakawanda zvakakoshera nyika. Chekutanga chatoda kutaura nyaya yekutambudzika kuvanhu. Nyaya dzezveupfumi zvinhu zvekuramba zvichidzika. ZANU PF hurumende vari kuramba vachiomesa zvinhu. Unoziva mutemo wakaiswa weSI 127 of 2021 uri kuita kuti zvinhu zvinese kuwana mabasic commodities. Takakurukurazve nenyaya yemaillegal demolitions ari kuitwa muHarare nharaunda dzes sekwa na FFC chitungwiza nenzvimbo dzakatenderedza Harare zvikuitwa nezano PF zvichiratidza kuti muramba tsvina umwe urikuuya muramba tsvina tinoona vachiramba vachiita zvema demolitions zvinguva nenguva kuti vawedzere kutambura zvakare takakurukura zveni nyaya ye kusabata zvakanaka kwemakotsi edu matare edu zvakaburikidzana nekutoti vana comrade last manga hama na councillor tungamira madzokere vakatongerwa mhosva yavasina kubvira vakapara izvo zvakatozotsinirwawo nesupreme court saka kubatwa kwematare kusina kumira zvakanaka zvinofanira zvigadziriso ende vana vazimbabwe vanofanira kubatana vamise zvinhu zvakadai nyaya imwe yakakosha yakatsanangurwa yakatakakurukura inyaya yecostional crisis irimo munyika yekusafambisa zvakanaka kwebimbiro remutemo richingochinjwa chinjwa navamunangagwa izvezvo vanoda kuisa shamwari yavo valuku malava kuti vaite chinhu chasi zvisiri pamutemo zvirikunze kwemutemo takakurukurazve nenyaya yekunyoresa kwevanhu kuvhota kukosha kwakaita MDC Alliance maprograms kana kuti zvaikuita mumatunhu akasiyana siyana
mataura nyaya yekuti musangano wakakurukurawo nyaya yekupudzwa kwezvivakwa kuri kuitwa pari zvino asi vakawanda vanoti makanzuro aya ari pasi pebato renyuro yemdc
mataura zvakanaka vakandemere ndizvozvo ndozviri kuda zarupf kuti vataure zvikutaura zarupf zvekuti makanzuro ari pasi pemdc alai ndozvavananga vachida vari kuputsira vanhu zvinhu vari kusapotaja macanzels kuti kunzi mdc alliance canzel yatadza basa ndozvavari kuitira zvese izvozvo asi tiri kuziva kuti haisi mdc alliance nekuti vakadzinga macanzels emdc
saka zvii zvakasungwa nemusangano iwoyu pamatambudziko ese amataura
chakakosha matambudziko atataura akawanda kusanganisira ezveupfumi kusanganisira ezvebumbiro remutemo rosofambisa zvakanaka kusanganisira nyaya yemademolitions nyaya yemademolitions inofanira kumira inofanira kumira izvizvi nekuti hazvina kunaka kuti tiise vana vezimbabwe vari kutambudzika vari kutambudzika nenyaya yekuti hurumende yacho ndo iri kutadza kuvapa mabasa ndo hurumende yakaputsa maindastries ndo hurumende iri kuputsa zvese zvinhu zvavanotedza kuti vashandire mhuri nekuti chakakosha ndechekuti mwana wezimbabwe akwanisa kuraramisa mhuri aendesa vana kuzvikoro tichitarisa futi nyaya yezvemaelections nyaya yemareform ndofunga makaona yatakatanga yereform the reform agenda the reform campaign kuti mareforms anofanira kuuya tirikuda zeki iri independent tisina vanhu vanongoshandiswa kuzi vabva kuzano neakunotungamira pakati vabva pakati kutyidzira vanhu hatidi zvinhu zvekutyidzira vanhu toda kuti tiite mareforms tiite election yedu yakanaka yejikerere chinhu chakakosha muno muzimbabwe kugadzirisa nyaya yezvematongerwo enyika kugadzirisa nyaya yekuvhota kwevanhu kuti kana result ichibuda yobuda vana vese vachitenderana kuti aiwa takavhota uyu ndemunhu takavhotera
avo vange vari mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford shwachwayo vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7 Zvichitevera kusarudzwa kwevatungamiri vatsva vanofambisa zvinhu musangano rose remedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Regional Governing Council vakasarudzwa kuve mutungamiri vagolden maunganidze vanoti ivo nechikwata chavo chitsva vakatotangidza kusandudza mashandiro anoita sangano iri vamangaunze vaudza Studio 7 kuti vari kupindudza mafambisirwo anoita mashoko munharaunda yekuchamhembe kweAfrica vachiti ivo nechikwata chevatungamiri vatsva vesangano iri vakamirira kunzwa kubva kumutungamiri weSwatini Ishe Mswati pamusoro pevatori venhau vemunyika iyi vakamanikidzwa kutizira kuSouth Africa mushure mokupomerwa mhosva yokunyora zvinoshora vaMswati. Vamaunganidze vanoti zvinangwa zvemisa zvakasiyana nezvinangwa zvaidiwa nevakuru vesangano iri vakabva pazvigaro. Vanoti vanoda kushanda kukurudzira uye kuona kuti vatori venhau vanoshanda vakazvimirira kana kuti freelance journalists vakachengetedzwa uye vanowana rubatsiro rwakakwana.
Sachigaro wemisa muregion yedu yeSADC. Ndinoda kutanga nekutenda machairpersons enyika dzakasangana muHarare dzikandi ona ndaka kodzera kuti ndive sachigaro wavo.
Vama onganize, chamuchaita chakasiyana nezvaitwa neavo vaimbotungamira sangano iri ndechipi?
Isu kubva patatanga ipapa ne utungamiri wandinawo unova na vice wangu kuLesotho, treasurer vari kuTanzania, tatotanga zvirongwa zvekuvandudza kufambiswa kwemashoko mudunhu reSouthern Africa. Tinozviita kubudikidza nekushanda nemachapter ari kunyika dzakasiyana siyana. Even kune dzimwe nyika dzisina utungamiri hwedu, tinopinda imomo tichinzvera kuti vatungamiri varimo vehurumende vari kutora vatori venhau sei. Ndingada kuzivisai kuti kutaura kuno tatonyorera tsamba kuna mambo eSwatini maererano nevatori venhau vakatizira muSouth Africa vana Eugene Due, vatiri kuti aiwa hationi zvakakodzera kuti vatori venhau vatize munyika mavo mavagara vachishandira nekuda kwekuti vanyora zvinoonekwa sekuti hazvirumbidzi mambo. Tine dzimwe nzvimbo kana dzimwe nyika seAngola iko zvino tiri kuvatora kuti vatikwanise kufamba navo. Vakatotinyorera tsamba yekukumbira kudzoka mufamily yedu yeMisa, saka tiri kuti aiwa hakuna watinosiya kunze.
Munoda kuti sangano iri rishande rakatarisa kupi? Chinangwa chenyu ndechipi?
Chinangwa chedu kana kuti zvatichaita zvakatisiyanei nezvagara zviripo ndezvekuongorora zvakanyanya kubva kuna vanhu vanoshandira vakazvimirira voga mafreelancers kusvika kuna vanoshandira maorganizations kubva epasi pasi mumacommunities kusvika kumanational media organizations. Tozoshanda nemaorganizations zve even asiri eMisa ari munyika dzakasiyana siyana tichimonita kutarisa kunzvera kuti kodzero dzevatori venhau hadzisi kuchorwa here, uye mashoko ari kufamba zvakasununguka here mudunhu redu. Saka izvozvo ndozvatichanamba tichiita.
Sekuziva kwenyu vamaunganidze, vatori venhau muZimbabwe havana kunyatsosununguka mukuita basa ravo. Muchashanda sei neavo vari munyika dzinopa vatori venhau ruremekedzo rwakawanda kupfuura Zimbabwe?
Kune dzimwe nyika dzinogona kunge dziri nani mukubatwa kwevatori venhau tichitarisa mumedia report maripoti ratinaro remaviolations emedia. Isu tichatora nyika dzakadaro semufananidzo wakanaka. Zvinova zvinoitwa kuti tombotora semufananidzo kuNamibia. Ticharamba tichiti encourage hurumende dzedu dzemusadic kuti dziremekedze kodzero dzevatori venhau. Tinoziva kuti dzimwe nguva sekuno muZimbabwe munogona kuonekwa mashandiro evatori venhau achirema chose, asi isu hatiori mwoyo. Tinoramba tichishanda tichiengage government yedu kubudikidza nemaministri akasiyana siyana nemamwe mapazi ehurumende akafanana neparamendi, tichiramba tichiti ona kuti mashandiro edu ari kuremekedzwa kuti zvigovawo semucherechedzo wakanaka. Kubva pamazuva apfuura munoona kuti strategy yedu iyoyo inoshanda zvakanaka. Tiri kufamba netichiona even mitemo yakaita vana aipa ichibvarurwa bvarurwa kuchiva mitemo mitsva. Ndo chinangwa chedu chekuti vanhu vanoona nezvekufambiswa kwemashoko vashande vakasununguka, especially munguva ino yatakasangana zvine rimwe dambudziko reCOVID-19. Idambudziko riri kushungurudza mwoyo yedu muno muZimbabwe nemunyika dzose dzakatikomberedza.
Munoti kuvatori venhau vose vakateerera vamaunganidze,
tisu tapuwa chitanda chekuti titungamire paMisa yamunoziva kuti isangano hombe rinoita nezvema kufambiswa kwemashoko uye kumirira kodzero dzevatori venhau. Ticharamba tichitarisa nyika ipi neipi zvayo, ticharamba tichinyorera kune mahurumende kune vatungamiri kuti vakwanise kukoshesa mabasa evatori venhau. Utina kuti panopera nhambo imwe neimwe kana kuti patinotarisa tichiita mareviews, toda kutarisa improvement tichiona kuti vatori venhu havachanyanyi kushungurudzwa, havachasungwi, havacharohwi, vakuremekedzwa vachiita basa ravo mudunhu redu reSADC.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reMedia Institute of Southern Africa Regional Governing Council vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndabata nyaya yababa yamugabe. Ndabata nyaya yababa yamugabe ndofaura kuti aiwa chifi zvimba. Ziyai zvamuri kuita. Chifi mira pauchifi, kwete kupinda mupolitics. Wakamboona imi wewe chifi kuti munhu kana achinga afa handiti anovigwa pamba pake, anosadzwa paanoda kuvigwa pamba pake. Kuidza kwamakaita vanhu mazvimba imimi chifi, makamboona zvinhu zvakapinda, tsvimbo yakapinda muguva makaiona kupi? Tsvimbo yakapinda muguva kukura kwenyu kwese kusvika muchembere nhasi, makamboona tsvimbo yakapinda muguva? Kana kuti tsvimbo inosara mumusha yopiwa mwana mukomana mukuru anoi ndiye achachengeta mai? Saka naimi muda kuti mai mugabe vakakanganisa, vakakanganisa chicha, vakakanganisa vakaisa murume wavo pamusha pake. Musada kuita uchifi hwekutsvaga mari kana kuti huda kudiwa na purezidendi. Itai baba kwavo, please. Kana ematare munotonga vazvimba vari Rome, vari Rome zvisingaiti. Chifi wechitsotsi kana kutobva pauchifi hwacho ibvai paiswe mumwe chifi. Imi mogara zvenyu kumba kwenyu hamufanirwa kudaro. Makazviona kupi izvozvo? Nekuti munhu anonzi wakavigirwa ipamba pake, maida kuti anoiswa kupi? Kana ati kwakati handikude kaanoiswa pamba pake, kana ati noda kucherwa mumba mangu, anocherwa mumba make. Ndozvatinoziva, munhu anosarudza paanoda, kwete kuti imimi vanhu momumanikidze kuti wakaitirwe izvozvo. Unofanirwa kutoripa mangu da mombe dzavo nekuti vakafa. Pakanga wari wapenyu makadi kuti tipei mombe 5? Aiwa zvizvo zvaite zvamunoita vazvimba. Muda kusoresa hurumende, pavakanovigwa handiti hurumende yakanga iripo. Saka naimi maachii apa, nekuti makazosara muitwa chifi. Asi makanga muri imimi, ai muri munhu aidiwa naamugabe. Itai kwazvo imwe baba ini.
Magadi magadi kwa pastudio. Ini ndino zvinonetsa ini. Pamusoro peuyu wamunoti Malava uyu, haana kunga aunganidza here zvokutoti kana akabva papenjeni anokwanisa kugara pamba pake achitarisawo, kana chipurazi kana kampani yekutoti anokutarisa abva papenjeni chacho chikumbira kuti atseketudze kuramba ari pabasa chipo? Ini ndakutozvishaya ini.
Masera sei pastudio 7 apo, masera sei. Ndangotaura zvangu nawe matombo ari kubviswa anenge aiswa panorangarirwa vanhu vakaurawa ne panguva yekukura ndiri kubulawayo. Vanobvisa mamemba ezanu PF ka po zvimwe zvinhu zvavanoita so zvinhu zviri useless no poza vakafambi kuteerera kubvisa matombo zvinozikanwa zvakatika pasere zvinozikanwa nepasere izi imweita bhizi kuteerera matombo muzvibvisa zvangotaura zanu PF.
Makadini iko pa Studio 7 apo vana mukoma Jonga vana tanonoka Wandi. Ndine nyaya diki diki yandinoda kuti nditaure pa VOA. Inini ndinobva kwacharumbira, taneta nokubvisiswa ma$15. Watarwadziwa. Tinongonzi bisai $15, bisai dollar, bisai $15 kuti musadzingwa pamugere. Tiri muwadi 10 kuchawacharukwa nemanwa. Saka tabatikana, taikumbirawo mutisvitsire kuvakuru kuti mambo charumbira vanozvihwave, vanozvisivavere kuti munhu wavo uyu ari kutidyira mari. Please tarwadziwa, tarwadziwa please. Tiri vanhu vanosapota musangano wezanupf, asi tarwadziwa. Ndeiwawashuwa, ndinokumbira mutisvitsire kuvakuru kuti tabayiwa nokusechewa isu.
Ndinoti makadii makadii vana mukoma Jonga. Inini hangu ndinoitwa Ronald. Ndinongoti kana vamunhangagwa kana vakundikana kutonga nyika ngavangosare ndavo nguva ichiripo pane kuuraya nyika, because vana vadiki vamwe vakutoenda kuwanikwa vasati vambopedza chikoro, vamwe vakuenda mabasa vachiri vana vadiki, chikoro hapana.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001
202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakasvika muUnited Kingdom murwendo rwavo rwekutanga semutungamiri weAmerica. Vachitaura nemauto eAmerica ari muUnited Kingdom, vaBiden vakati vari kuenda kumusangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kunovaudza zvavanoda kuti vazive. Rwendo urwu rwakatarisiswa nevazhinji kusanganisira vatungamiri venyika dzeEurope avo vange vasina ushamwari hwakasimba nevaimbovemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vanoti rwendo urwu rwakakosha zvikuru kunyika dzakagara dziine ukama neAmerica kwemakore mazhinji.
VaBiden vakasimuka kuti vanosangana nevatungamiriri vakati wandei kubatana nemameeting akati wandei. Asi meeting iri kunyanya kutaurwa nezvayo ndeyekusangana kwavaBiden navaPutin kuti zvichafamba sei ipapo ndo zvinhu zviri kutarisirwa nevanhu vakawanda. President Biden vachasangana zvena Queen nevamwe vatungamiriri veG7. Asi ndingati nyaya huru iri kutaurwa nezvayo ndeyekusangana kwavo navaPutin.
Kana takatarisa nyaya yavaPutin yamataura, chii chingatarisirwa apa kana tichiona zvaukama hwanga huripo pakati pevaimbo vamutungamiri weAmerica vaDonald Trump navaPutin? Chii chatinofanira kutarisira apa?
Chatinenge tichitarisira ndechekuti pachange paine musiyano pakati pekutaurirana kwavaBiden navaPutin tichitarisa ne mataurirano aiita vaPutin navaTrump. Tingati vaTrump vakanga vachinge vaizeza kana kuti tingati vaimirirana navaPutin zvokuti vanga vasinganyatsobuda pachena panyaya dzanga dzichitarisirwa nevanhu kuti vaTrump vachange vachitaura navaPutin. Takatarisa vaBiden tinoona kuti kana ivo vane mashoko avataura nhasi vachitaura nemauto, vane mashoko avakambonyora munewspaper vachitaura ivo kuti vanoda kuti vatarisane navaPutin mumaziso vagovaudza kuti America haidi hondo kana kupokana neRussia, asi kuti zvinhu zvinodiwa neAmerica ndezvakati zvakati zvakati. Saka ndo shoko ravainaro iroro.
Ko vatungamiri venyika dzokuEurope kana kuti veEuropean Union pamwe chete nevekuBritain, chii chavanotarisira kuona kubva kuna vaBiden changa chisipo kubva kuna vaTrump?
Vatungamiri venyika dziri muEurope, I think tingati vane taririro yekuona kuchinja kweAmerica nekudyidzana kweAmerica nenyika dzemuEurope. Kunyanya chavanotarisira ndinoona sokuti kubatana kweAmerica neEurope mukurwisa vavengi kudzivirirana muorganization yeNATO iyo vaTrump yavaigara vachitoda kutretena kuburitsa America muNATO. Asi vaBiden vari kuenda ivo vachinoti America neEurope masawira.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Roderick Machekano vari parunare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana matanhatu ane makumi maviri nevaviri, 1622. Vatungamiri vatsva vemasangano eMedia Institute of Southern Africa vanoti vakatotanga kupindudza mafambisirwo enhau munharaunda yeSADC. Mutungamiri weAmerica anosvika muUnited Kingdom murwendo rwekutanga semutungamiri weAmerica. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Yivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.